love, love. Let me tell you my love story. Ndichi buda nekuneshinari. Vari kunipomera robari. Ndakakutsara balance, ndakakuwina, ndakawina lotari. Hey, baby, uri special. Vakushamisika, ndakawina pasina mari. Fair, fair, ini, I don't care. Chekuti uri queen, vano slayer. Fair, fair, ini, I don't care. Saka nditorera kanguva nichikuteya. Andisiye kuti chii, kuti chii chakaita undirume wakabiliva. Andisiye kuti chii, kuti chii chakaita undirume wakasiya mbinga. Vanhu vachiseka haana sense. Wakandida zvakadaro kanipa chance. Dzimwe nguva wondibhadharira rendi. Kusatenda uroyi handipendi. Chimoko chaenda nebara, chaenda nebara, chaenda.